Vakafano bata chigaro chemutevedzeri wemutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Masimba Ndoro vati havasati vapiwa mari inokodzera kunge vachikwanisa kuenda kubasa izvo zviri kuramba zvichiisa utano hweveruzhinji parumananzombe. Dr. Ndoro vanoti kunyange hazvo vakaita hukuro neHealth Services Board havasati vapiwa minduro pazvichemo zvavakaisa.
Pari zvino machiremba havasati vakuenda kubasa vachiri incapacity havasati vaona rukwaniso yekutoende kubasa nekuti havasati vapiwa mari dzavo dzinoita kuti vakwanisa vachienda kubasa mazuva ose. So pakutaurirana takaita meeting tanga kwesvondo rapfuura iro neHealth Services Board vakati tichinyore pasi madhimandi edu kana zvichemo zvedu takanyora pasi papo vakati vanorileya vachizonopa tezvari. So nekuda kwaizvozvo ndozvo takaita ende pari zvino kubva ipapo nanhasi tingoti takamirira response inobva kwaari maererano nezvatakanyora pamatrizeds edu uyezve tiita kugomera kuti vatidzivisa kuti what's the way forward.
Dr. Ndoro vati pari zvino muzvipatara muri kubatsirwa vane upenyu huri panjodzi zvakanyanya asiwo vakati vari kukurudzira hurumende kuti igadzirise dambudziko riripo iri vachiti zvino hazvina kumira zvakanaka.
Muzvipatara murongowatedzwa maemergencies chete but situation yacho is quite bad ende hazvikumbirisa kuti dai vashanda nekukasika kuti vatipo rukwaniso rekuti tidzokera kubasa mazuva ese.
Kusamira zvakanaka kuri muzvipatara kwaburiswawo pachena navana chiremba vari pasi pesangano reSenior Hospital Doctors Association avo vazivisawo hurumende kuti vachatanga kuramwa mabasa kutanga nemusi wechina kana hurumende ikasagadzirisa zvichemo zvavo. Sangano iri rati vashandi vemuzvipatara vari kushanda kwemazuva maviri kana matatu pazuva asi vana chiremba vadiki havasiri kutoenda kubasa zvachose. Mugwaro ratumirwa kubazi rezveutano pamwe nevakuru vezvipatara sangano iri rinoti zvinhu zvatoitisisa muzvipatara nokudaro hurumende inofanirwa kugadzirisa dambudziko iri zvechimbi chimbi. Pashanyirwa zvipatara zveHarare nepari renyatwa varwere vachadza kuonekwa nana chiremba vange vachiita vachaziye zvekuita. Mumwe murwere amai Monica Chipindu avo vange vachiti vanorwadzwa zvakanyanya nemusana vati zvakangovaremera kuya kuchipatara vodzoswa vasina kurapwa.
Toya unorapwa tasvika machiremba pasina saka zvinhu zvinorwadza kuti unenge uchirwara waya unorapiwa woona chiremba asipo wodzoka uchirwara wozonzimirira paachauya.
Vamwe amai zvakare vada kuzikanwa nezita rokuti Magumbo vanga vauya nemwana wavo vaudze Studio 7 kuti kunyange hazvo kumasejari vana chiremba vari kushanda mari dziri kubhadhariswa varwere havadzikwanisi.
Ini ndanga ndauya nemwana pano paparenyatwa akaita eczema saka ndandauya kuti azorapwa ndikawana madokita pasina. So ndanzwa kubatikana kukuru kushova kuti ndoita sei nemwana. Kumapraivhati handikwanisi kuendako nenyaya yekuti mari yacho handina.
Sachigaro veHealth Services Board Dr. Paulina Skosana vaudza Studio 7 kuti vana chiremba vanofanirwa kudzokera kumabasa sezvo bhodhi ravo riri kugadzirisa mari dzavanotambira. Vana chiremba vari pasi pesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association vakatanga kuramwa basa musi waGunyana 3 vachiti havana mari inovakwanira kuti vange vachienda kubasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.